manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yistudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Sangana zvakare manheru anhasi kuri musi wemugovera ndira 15/2022 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu gumi nevatanhatu vakafa nechirwere checovid-19 munyika yose mutungamiri wenyika vari zvakare mutungamiri webato rezanupf vaemarson munangagwa vanoyambira nhengo dzebato ravo kuti dzichenjerere masangano akazvimirira Chikwata chenhabvu yevanhurume cheZimbabwe Warriors chabudiswa mumakundano eAfcon 2021 nechimbi-chimbi chichisiya mibvunzo mune ramangwana racho. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu gumi nevatanhatu kana kuti 16 vakafa nechirwere checovid-19 munyika yose uye vamwe vanhu mazana mashanu nemakumi mashanu nevatatu 553 vachiwanikwa vaine chirwere ichi izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa necovid-19 munyika yose pazviuru zvishanu zvine mazana maviri ane makumi matatu nevasere kana kuti 5238 uko vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 kubva zvachatanga munyika yose vava zviuru mazana maviri nemakumi maviri nezvishanu zvine mazana matanhatu nemakumi matatu nevanomwe kana kuti 225,637 kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vakanga vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere checovid-19 vakanga vava mamiriyoni mana ane zviuru zana nemakumi mapfumbamwe nezvipfumbamwe nemazana maviri ane gumi nevashanu kana kuti 4,199,215 vanhu vakanga vabayiwa nhomba dzose mbiri vakasvika pamamiriyoni matatu ane zviuru mazana maviri nemakumi maviri nezvina zvine mazana mashanu nemakumi matanhatu nevana kana kuti 3,224,654 vabayiwa nhomba yechitatu vave zviuru makumi maviri nezvishanu zvine makumi masere nevashanu kana kuti 25,085 uwandu unogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo dzaitwa hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yecovid-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi mutungamiri wenyika vari zvakare mutungamiri webato rezanupf vaemarson munangagwa vayambira nhengo dzebato ravo kuti dzichenjerere masangano akazvimirira munyika rutendo mawere anotipa nyaya inotevera
vachivhura musangano wepolitibhuro kumuzinda webato ravo muHarare nhasi vamunangagwa vati nhengo dzebato ravo dzinofanirwa kungwarira masangano akazvimirira nevamwe vasori avo vasingadi kuona Zimbabwe yakasununguka vachiti masangano aya ari kuwanda nenyaya yekudzidzisa veruzhinji nyaya dzekuvhota
Let us resolutely guard against civil society organizations and other agencies bent on advancing the neo-colonial and imperial agenda disguised as voter educators.
Tinofanira kungwarira nekuzvichengetedza zvakasimba kubva kumasangano akazvimirira nekumapoka ari mushishi kutungamidza zvido zvivapambi pfumi vachiri kuda kuramba vachipamba nyika yedu.
Asi murongi wemabasa musangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum unova mubatanidzwa wemasangano anorwira kodzero dzevanhu vaWilbert Mandinde vati havana chinangwa chekuve hurumende uyewo vanokatyamadzwa nekutya kunoita bato reZANU-PF masangano akazvimiririra. VaMandinde vakurudzirawo bato iri kuti rishande pamwe chete nemasangano akazvimiririra.
Saka kuti mungotarisa kuti ivo vemaNGO apa vakatopiwa futi mvumo kuti vachati chii, zvinhu zvototikatyamadza kuti vanotyei. Pane chokwadi chavanotya here kuti vanhu vemaNGO tichanotaura kune vanhu zvisingafaniri kuti zvizivikanwe nevanhu? Isu tinoita basa redu neti muchihwande hwande asi pachena. Nokudaro toti hapana chekutyira, maNGO ngavashande nesu.
VaMnangagwa vatiwo vanoda kuti bato ravo rikwanise kuhwina sarudzo dzemaby elections pamwe nekutora zvigaro zvaive nenhengo dzemapata anopikisa. Vakurudzira nhengo dzavo kuti dzienderere mberi nezvirongwa zvekukwezva vavhoti, vachiti vanoda kukunda zvine mutsindo pasarudzo dzemaby election pamwe nesarudzo dziri kutarisirwa 2023. Vayambirawo nhengo dzebato ravo idzo vati dziri kukonzera nyonga-nyonga pamwe nekusawirirana mubato, vachiti avo vanoda kuparadza bato iri ndivo vachazoguma vaparara. VaMnangagwa vakatomisa basa vaimbova gurukota rezvekuchengetedzwa kwenyika vaOwen Mudhancube, avo vainzi vaikonzerawo nyonga-nyonga kunyanya mudunhu reMidlands. VaMnangagwa vatiwo vari kushushikana nemafashamo emvura kune dzimwe nzvimbo, vakakurudzira vanobatsira veruzhinji munguva yenjodzi dzakadai veCivil Protection Unit kuti vagare vakagadzirira kubatsira vanenge vawirwa nedambudziko iri. Vakurudzirawo vasina kubayiwa nhomba kuti vabayiwe, vachiti nyika ine nhomba dzakawandisa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Vatungamiri vemapato ari mugungano rePollard vakasangana nezuro muHarare kuti vakurukure nezvine chekuita nesarudzo zvavanoda kuti zvivandudzwe sarudzo dza 2023 dzisati dzaitwa. Mumwe wevatungamiri vari muPollard vari mutungamiri webato reNationalist Alliance Party vaDivine Hove vanoti vakawirirana pazvinhu gumi nezvinomwe izvo zvakaiswa pabepa zvakasainiranwa pasi zvavanoda kuti zvizove mutemo. VaHove vanoti vanoona zvavereranwa izvi zvichipinda mudare reparamende zvichitambirwa nekupasiswa kuti zvive bhiri richazove mutemo sezvo ZANU-PF ine huwandu muparamende. Vatungamiri vemapato gumi nemashanu vakapinda musangano uyu. Uyo mutungamiri weZANU-PF vaEmmerson Mnangagwa vakanga vakamirirwa navaPatrick Chinamasa. Ngatinzwei hurukuro yataita navaHove pamusoro penyaya iyi.
Vanotungamira mapato ari mugungano rePollard vasangana muHarare kuti vakurukure nezvemaelectoral reforms ayo akatarisirwa kuti ange ave mutemo wenyika panozosvika sarudzo dza 2023. Saka uyu musangano wepiri unotevera uyu wakaitwa muna December, I think it was 17 December. Saka uyu wanga uri wekunyatsotsvenenzvera zvakawirirwana musi wa 17.
Nhengo dzePollard hadzisi muparamende, izvo zvamawirirana izvi zvinozove sei mutemo?
Sezvo muchiziva kuti vazhinji vari muPollard havasi muparliament, asi ZANU-PF ine majority muparliament pare zvino. Zvinorevazvo kuti zviri nyore kuti izvozvo zvawirirana zvaiswa pabepa zvikasainiwa, pane nzira dzinoita kuti zvisvike kuparliament zvigoita bill rinozoita kana kuti maamendments electoral act anozoita kuti uve mutemo unozoshandiswa paelections a 2023 zvichienda mberi.
Ndezvipi zvimwe zvezvinhu zvamanyorerana pasi zvamawirirana zvamuroda kuti zviiswe muelectoral act?
Kana ndichiri kutondera zvakanaka, there were about 17 amendments dzaproposwa. Zvakakosha zvacho zvimwe ndezvekuti, for example, panyaya anonzi maassisted voters panofanirwa kuitwa form kana gwaro rinosainiwa neiyeye munhu ari kuda kubatsirwa kuvhota. paitwa proposal zvekare yekuti munhu 1 anokwanisa kubatsira munhu 1 chete. Pane zvemamwe maproposal aitwa yekuti maelection results pari zvino mutemo unoti izvo panofanirwa kuti maresults aannounce within 5 days. Saka pawirirana kuti paite proposal yekuti irijiswe from 5 days to 4 days. Pawirirana zvekare kuti paya panoitwa inonzi nomination court inowanzoitwa musi umwe chete. Pawirirana kuti ngaiite for a whole week. Pawirirana zvekare kuti zeki pave nemurau unoisunga kuti ipublishe mazita emacandidates anominatewa media yakafanana nemaTV kana nemanewspapers, nekuti pari zvino mutemo unoti izvo vanhu vanominatewa vanofanira kupublishwa mugazeti.
Mumwe vatungamiri vari muPoland vari mutungamiri webato reNationalist Alliance Party vaDivine Hove vari parunhare muHarare neStudio 7. Bato reMDCT rinotungamirwa navaDouglas Mwonzora raramba mashoko ekuti mubato iri maita kusawirirana. Zvakasvitsa dzimwe nhengo dzebato dzakambenge dzati dzinoda kuzokwikwidza mumabyelections kuti dziturure mazita adzo dzichibuda muurongwa uhu. Bepanhau reSouthern Eye rinoti madzimai mana anoti mai Dorcas Nyoni vemuward 19 kumagwegwe, amai Sheila Musonda naamai Eninyati vekumakokova ward 8 naamai Sibusisiwe Adams vekumupopoma ward 9 vakanyorera bato iri vachikurudzira kuti mazita avo abviswe pavanhu vari kuda kukwikwidza. Bepanhau iri rinoti madzimai mana aya akaratidza kuti ari kuchikwata chemutevedzeri wemutungamiri webato reMDCT Muzvare Tokozani Kupe. Studio 7 yakundikana kubata madzimai mana aya kuti tinzwe mativi avo. Asi mutauriri weMDCT vaWitness Dube vanoti semaziviro avo madzimai mana aya achiri nhengo dzebato ravo uye bato ravo harisati raita urongwa hwemaprimary.
Chokwadi riripo nderekuti hakuna candidate yawithdrawer kubva mubato redu reMDCT richakwikwidza riri MDC Alliance. Zvaitika ndezvekuti kune vanhu vangavanyorera province yedu yeMDCT kuplawayo vachiapplya vachinyora zvikumbiro zvavo kuti vaite macandidates. Vanhu ivavo vanyorera zvezi province imwe chete vakuchitivo aiwa havachada kuti vakonsidiwe kana kuti vatariswe kune vavo vanenge vachizoita macandidates.
Ndevapi vanhu ivava vakanyorera kuprovince vachikumbira kuti vabviswe mazita avo?
Wadhi yakaita sewadhi 8 kwaka withdraw application ya Mankomo kana kuti ya Musonda vanga vaapplya vari ivo 8. Saka kuwithdraw application kwavaiita kwasara vamwe 7. Bato richazotarisa kuti pa 7 idzodzo ndiani angaite candidate. Toenda kupumula kuna Dorcas Nyoni akawithdrawawo vanga vaapplya vari 4. Saka kwasara vakaapplya 3. Bato richatarisisa futi ipapo. Toenda kumupopoma kwaSibusiswe Dina Adams vanga vaapplya vari 6. Saka kubuda kwaita Dina Adams goreva kuti kwasara maapplicants 5. Tichiri kuenderera mberi nebasa rekutsvaga kuti vachaita vamiririri vebato ndava nani. Saka vanhu vawithdraw vango withdraw chikumbiro chekuti vatarisirwewo nevamwa vanga vasiri macandidates, vanga vasati vapinda muprimary election.
Saka munotarisira kunge mapedza kutsvaga vachakwikwidza vachimirira bato musarudzo idzi riini?
Target yedu yekunge tapedza macandidates ese kwatichafielda musi wa17 January. Asi sweza tinoziva tese nomination season the 26th. Saka kana tatadza target ya 17 January totarisira kuti at least kuchinoti 20 January tiketane macandidates kunzvimbo dzese kwatiri kufielda sepad.
Mutauriri weMDCT vaWitness Dube vari parunare kubulawayo neStudio 7. Yasvika nguva yekuti tipinde muchirongwa chinotarisa zvinoitwa nevanhukadzi muupenyu hwavo chatinopiwa naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Mugoni vari kuBotswana vari kuyambira ivo kuti zvakakosha kuti vanhu vasati vafamba kubva muZimbabwe kana kune dzimwe nyika vawanikwe ivo vachikoshesa kuongororwa denda reCOVID-19 sezvinokurudzirwa nemapazi ezveutano pasi rose. Amai Mugoni vanopa nhoroondo yekufamba kwavakaita vava kubva kuZimbabwe vachidzokera kubasa kuBotswana.
Maswera sei tati timbosheya tibatsirane pachirwere ichi chiriko cheCOVID ichi. Asikana ngatione kuti chero tichifamba kuenda kumusha tibva kwatinobva, zvikuru sei isu tiri munyika dziya dzinoti tinogona kunge tichidumburira nenzira dzisingatendedzwi. Asi ngatifambei takaongororwa tione kuti tawanikwa tisina here utachiwana hweCOVID uhu. Nokuti dzimwe dzenguva tinogona kuti tiri kufarira kuenda kuvana vedu, isu tichifarira kuenda kunourayisa vabereki nevana.
Imi makazoziva sei kuti mabatwa nechirwere ichi cheCOVID-19?
Inini ndiri kutaura nezvandakasangana nazvo. Ndakaenda kumusha, ndakaenda zvakanaka, ndaitwa maPCR angu ndibva kuGaborone, ndikaenda kuZimbabwe, ndikasvikawo zvakanaka, ndikafara, tikaita Christmas, tikaita pakundodzoka. Ndakatestwa musi wa29. Ndatestwa musi wa29 ndakanzi negative. Ndikapinda mubhazi musi wa30 ndakatestwa kumasikati. Ndarisawo dzakabuda zuva rodoka ndichimuka ndichipinda mubhazi ndichifamba ndakasvika zvakanaka kunoku. Asi ndakasvika veiwa vemusi wa31 kuma1 AM ekupinda mu31 ndadaro ndakaswera kwakumanhero kuti vanhu paya pavari kugadzirwa toti kugadzirwa kuti New Year's Eve handu pakangosimuka musoro mwandakanzwa from Norway. Musoro wakandirwadza zvekutadza kuziva kuti chii chakuitika. Handina kurara makuseni ndakamuka ndichifunga kuti kuda zvinoitana pamwe. Pandakanzwa kuti kana simba chairo kufema munhu dzangu idzi dzanga dzaakubhuruka kunge dzakatutirwa madhaka idzi. Saka dzimweni dzenguva ndakazoenda kukliniki ndobva ndanobatsirwa ikoko ndokuzochitestwa ndokubva ndawanikwa ndiri positive. Zvakandinetsa kuti ndinonzi positive ini ndabva ndakatestwa ndisina. Saka sometimes togona kuti iyesu vamwe tinenge tanopinda nenzira dziya dziya dzisingadiwi dziya tichiti hatisi kuda kubhadhara mari dzekutestwa maCOVID. Nii ndinoona sezvine risiki nekuti you never know mwengu wakamira sei. Sometimes waakunopinda wakadaro bhazi zvese rawakwira iro kana vanenge vaita munyama vanhu vese vanoafektika nokuti mabhazi aya mamwe acho hatombovhurwa mahwindo haritovhuriki hwindo rinenge rakangonzi ba tichifemerana imomo tozadza bhazi rese tichizvinhingirikire COVID kusvika pakuti zvichaita munyama mwotorwa upenyu hwake. Saka ngatigadzirirei tingwaririri asikana tigone kuedza kuona kuti tizvidzivirirewo. Hongu hakuna anogona kuti akangwara kuti azvidzivirire asi tikangopotawo tichiti kana tichifamba kana kwatinoenda tigone kuongororwa.
Aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai amai Mugoni vari ivo kuBotswana kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu icho tinokupai vhiki rega rega. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington uko ndiri kutepfenyura ndiri kumba pamusoro pedenda iri reCOVID-19 richiri rakapfunya chisero pasi rose. Ngatisanganei zvakare svondo rinouya pano pachirongwa chenyu chemadzimai.
Tinotenda Marvelous. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu cheupenyu hwedu our lives chamuri kupakurirwa naRay Choto weStudio 7. Ndino kuchingatidzai vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvakadzama zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu. Chirongwa ichi munochipakurirwa naJonga Kandemiri, asi nhasi uno muri kuchipihwa neni Rachel Tondiri muWashington DC. Nhasi taita rombo rakanaka rekutsikwa nenhengo yeMDC Alliance uye vari murwiri wekodzero dzevanhu vamakomborero haruzivi Ishe, avo vanga vari muusungwa kwemwedzi inodarika gumi. Tinokutambirai nemufaro pachirongwa vaharuzivi Ishe.
Aiwa, tinotenda nekutunzwa pachirongwa chenyu.
Manga muri muusungwa kwenguva yakareba, mungatiudze kuti zvinhu zvaka zvakamira sei?
Zvinhu hakumirawo zvazvakaita angari tingati vari manyamamire nerongo.
Maibatwa zvakadii pamanga muri muusungwa?
Vatirongo kunyanyanya emuZimbabwe mamiriro awo haana kumira zvakanaka. Chinhu chinoratidza chekuti hatinga zvinyanya zviri kuti titi kusiyana nedzimwe nzvimbo vanobatirwa ntomwana, asi inyaya yekuti anoratidza mamiriro akaita ugari hwemuZimbabwe, mamiriro akaita utongi hwemuZimbabwe, sokunyanyanya munhu anenge akaita seni wekuti anenge avharigwa asina mhosva yapara, asi inenge iri nyaya yekuti mafungiro angu nezvandinenge ndichiita mukugwira kodzero dzevanhu ndo inenge iriyo mhosva yandinenge chinzidaunzirwa muchirongo. Saka marwadzo anenge arimo akaoma, asi tinotenda nekuti chimwe chakazonibatsirawo yanga iri nyaya yekuti rutsikiro rwandaiwanawo ruzhinji rweZimbabwe nevari kunze, uyewo nevamwe vandaiva navo mukati momo vakandibetsera kurerutsa, asi zuva rimwe nerimwe makaoma.
Makanyimwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso kakati wandei, mainzwa sei pamanyimwa mukana wekuti nge muchibhadhara mari yechibatiso?
Zvinhu zvinorwadza pakuti ndakasvika panguva yekuti inini ndanga ndisingadasikutaka ndichabuda rini, so ndakasvika pakuti tariro ndaiva nayo yekuti ndinobuda, asi kuti rini ndo zvainya kuti ndinobuda nezvati handichazobuda zvangu, asi kuti zvariini ndo papakanyanya kuoma. Asi ndakaziva kuti inini semunhu asina mhosva yapara aiswa mune nzvimbo yekuti ndinenge ndisine mhosva yandapara ndichiramba kuzibudiswa upenyu hwangu hwakaoma, ndaitozongoona kuti zvinhu izvi ndakazvisharira ndega, and uye nerutsikiro rwandaiwanawo ruzhinji rwanga vari panze, ndakaona kuti hondo yandinayo haisi hondo yangu ndega, ihondo yenyika yese, ihondo yeruzhinji nevamwe vasiri muno munyika vanenge vachihwira kuti kodzero dzevanhu vanga vachihwira kuti zvido zvevanhu zvinge zvichiitiwa. Saka kunyimwe kwandaitwa kuti ndibhadhare mari yerubatiso ii zvakatondisimbisa. One, zvaitondipa ushingi hwokuona kuti muturongo munotogara vanhu, and muchigara vanhu munotozobudiwa.
Mungaudze vateereri vaharuzive Ishe kuti zuva renyu rega rega rainge rakamira sei pamanga muri mujere?
Jere makaoma kunyanyanya panguva yandakapinda maamakazara sekwandagara inini kumadiglas section mumunonzi munogarwa nawo yakaipisisa. Chekutanga nechekuti tatakawandisa taifanwa kunge 300 asi taitodarika 700 vanhu vaigara imomo. Sezuva ndakabuda taitodarika ku750 namba yavanhuvanga vari we756 to be specific. Saka zvinhu zvakaita sepekuvata nemakatsikirana semakomso zvimbuzi zvaigara zvichivharika nekuti mushandiro wazvo zvee zvava kuremera, mvura inenge ichinetsa kwakusina, so kuti unzwa wana mvura chere kukesa inenge iri hondo huru yavanonga vaita. Tobvako toenda chiro kuchikafu chinenge ichipiwa hurumende iri kutadza kuti inge inge ichipa vanhu zvinhu zviri mumutemo muprison act zvakanzi vakakodzera kuti musungwa anga achidya haisi kukwanisa zvinhu izvozvo zvekusvika zvekuti munotozoona kuti pamwe munogona kutodya chero muriwo usina kana mafuta nemunhu sadza racho mee muchingoona kuti handingazotadzi kudya kana mudumbu maita gomba rofungwa kuti rifako. Ivhen zvigwere zvakaita sana pelagia zvaziya zvirimo mumajeri.
Pamakapinda mujeri makatambirwa sei nevamwe vasungwa?
Chakaita kuti jeri rangu ndikwanise kunyatso ridhonza zvakanaka, vasungwa vazhinji vakanzwisisa mukoma kuti inini handina munhu wandabira, handina munhu wandatadzira, handina mutemo wandachikora, asi vakaziva kuti kupinda kwandaita mutirongo nyaya ndokugura kodzero dzavo, uye pataita tichionesana vakatozoona kuti ivo nyange mhosva dzavari kupara imhosva dzekuti vari kushaya, vari kushaya mukana wekuti vanyatsorarama upenyu hwakanaka, vari kushaya mukana yakaita semabasa, vari kushaya mukana, vakatoshaya mukana ivhen yekuti vawanewo dzidzo kuti vakwanise kubudawo kunze kwenyika vanoona mabasa nemusoro sezvinoita vamwe. Saka mhosva dzavanonga vachipara mukati dzazhinji imhosva dzekuti vawanewo uraramo. Saka vandaigarisana navo vazhinji vacho vaitotsigira uye vai tunitambira shwakanaka.
Awo vanga vari va makomborero haruzive ishe nengo ye MDC Alliance uye vari murwiri wekodzore dzevanhu vachitaura vari parunare vari muHarare muchirongwa chino chinotarisa zvakadzama zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu. Chirongwa ichi munochipakurirwa naJonga Kandemiri, asi nhasi uno machipakurirwa neni Reichoto ndiri muWashington DC.
Tinotenda Reichoto nekutipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nevanhu muupenyu hwedu. Teererai zvakare svondo rinouya apo tinenge tichikupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu. Munhau dzemitambo, chikwata chenhabvu yevanhurume cheZimbabwe cheMawarriors chabudiswa mumakundano eAfcon 2021 nechimbi chimbi chichisiya mibvunzo mune ramangwana racho. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Nyika yese iri kushamisika kuti maWarriors akarohwa nemaLawi, iyo vanotarisira pasi pasi uyezve isina zita rakasimba munhabvu muAfrica. Kurohwa uku kwatsvitsa kumagumo nzira yemaWarriors AFCON 2021, sezvo vasisakwanise kubata Guinea neSenegal kana kudarika Malawi mumutambo mumwe chete watsara. Mucheveri weHighlanders vasimbai mahachi vanoti vari kushaya kuti chii chaicho chakarohwa Zimbabwe pamutambo uyu.
Zimbabwe ndizve munyama here, mishonga here, kana chii? Asa zvaramba.
Veruzhinji vari kunenedzera zvakasiyana siyana kuti ndizvo zvakanganisa kubudirira kwechikwata ichi, icho chakarohwa zvekare 1-0 neSenegal mumutambo wekutanga. Vazimoyo veCAG Africa Sports vanoti murayiridzi wechikwata ichi Norman Mapeza akarasika mukusarudza nekuronga vatambi vake.
Dai pakaitwa dzimwe nhanho nevarayiridzi vedu veMawarriors, zvimwe tingadai tokutotaura zviri nani. Pakangoona kuti Malawi yakutungamirira, ndoona sekuti varayiridzi vangadai vakatobva vachimbidza kuti vachinja vakomana vekumberi. Pachine nguva ana Zemura vaitaisirwa nevakawanda nana Mahachi vakazopinzwa. Pavakapinda vakatopinda vane moto chaiwo, zvokuti vakapinda nguva ichiripo. Zvimwe tingadai tiri kutotaura zvimwe.
Murayiridzi webasketball Edmond Mtetwa anoti Mapeza akundikana zvekuti ino yave nguva yokupa mumwe murayiridzi basa iri.
Norman Mapeza is a failure. Yangu vatikitarisa makochis akaita sana Rafa Kaondera, totarisa makochis mamwe akaita sana Loid Mtasa, they are better coaches. Norman mukapa ana Norman wagara nemari yavo kudhara, saka kuina kusaina zvakangofanana, and Norman is a failure, you must go.
Vaimbove mubhodhi reCapes United vaWellington Chando vanoti Mapeza aifanira kuve akatambidzwa komiti yevarayiridzi kuti imubatsire nemazano.
Takambotaura nyaya zvekuti dai ZIFA yaisa a technical department ine vanhu vaya vakaita sana vamaremo vanogarira sana Charles Mushaure, zvinhu izvozvo zviri very important kuti makocha edu kudhara dhara wanoziva tsoro dzacho dzinoitika kana takusvika pamastages akaita sei.
Asi aimbotambira Acadia United Danny Jim ane mafungiro ake achiti aiziva kuti hapana chainobuda kuCameroon nekurwisana kuri kuitika mutungamiri wenhabvu munyika.
Hakuna order, maresults anogobuda sei, ivo vakuru vakuru vacho vasiri kuwirirana, zvinovhiringidzawo vatambi. Saka kusava neorder ikoko ndokwaita kuti maresults asabude. Hataitarisira kuti pane zvinobuda zvakanaka.
Aka kaveke chishanu Zimbabwe ichibuditswa munharaunda yekutanga kumakundano eAfcon aya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soku isika atisenda baku VOA Ndebele.